Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 April kubvumbi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nemusi wesvondo pamusoro penyaya yekukura hundi. Mumapurisa oferefeta kupondwa kwevana vaviri kuManicaland. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti harina kunisa vashandi panene. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu 1550 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 53 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevaviri 252,932. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevana 604. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafane chirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi maviri nevaviri 37,422 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nemumwe 34,961. Nemusi wesvondo Zimbabwe ichapemberera makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe yakasununguka musi wa18 April 1980. Semakore ose mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura kuruzhinji rwevanhu veZimbabwe. Rimwe bepanhau rabudisa zvimwe zviri mugwaro richaverengwa navaMnangagwa zvakanangana nedambudziko regukura hundi. VaMnangagwa vanoti hazvibatsiri kusataura pamusoro penyaya inobata zvizvarwa zveZimbabwe zvose, vachiti zviri nani kutaurirana pamusoro penyaya iyi kuti pawanikwe kuwirirana kuti nyika ienderere mberi. VaMnangagwa vanoti wese akabatwa nenyaya yegukura hundi ane mukana wekutaura zviri mupfungwa dzake kuti zvinhu zvigadziriswe. Vanongorora nezvematongero enyika vaRejoice Ngwenya vanoti hurumende pamwe chete navaMnangagwa ndivo vanopomerwa mhosva iyi, naizvozvo hurumende haingatongi mhosva yayakapara.
Tinoona kuti gore rega rega kuda kuri kupembererwa kuzvitonga independence kana kuti mazuva emagamba munana August, mutungamiri wenyika vaMnangagwa neZANU PF vanogarotaura nenyaya yekukura hundi kuti ngazvigadziriswe. Asi chokwadi kutaura nechinhu chimwe chete makore anokwana kusvika makumi matatu, vanenge vachiti vari kutivo hanzi vanhu vaka kanganisirwa nyika yese inoshushikana aiwa vanhu vanoshushikana variko kumatebelele ndokumidlands vanhu vanoshushikana nyacho vapenyu vamwe vakatonyorwa magwaro
pari kukanganiswa ndepapi nai vangwenya
ivo vanenge vachingodzenga dzenga nyaya vachi daidza madzishe vombotaurwa nevamiriri veparamendi vekumatebeleland aiwa nyaya yegukura hundi inyaya inenge ichida kuti itaurwe nevanhu vanorwadziwa haisi nyaya yekuda kushandisa kuti kana kwaane ziva rekuti kuitwe mhemberero yotaurwa kana kuti kana kwasvika nguva yesarudzo yemaelection yotaurwa uku kubata vanhu kumeso tinozvino zvakanyorwa mumagwaro kuti vamunangagwa ndivo vakanga vari mberi kwenyaya yacho yekugiraundi saka ivo vasataura nezvazvo nekuti munhu apara mhosva haasiye anoendesa mhosva kumatare mhosva inenge ichitongwa nevanhu vakazvimirira vega
saka muri kutii apa titsanangurirevo zvakakwana
ndinoti inini vanhu masangano akazvimirira ega ekumatebeleland Catholic Commission of Peace and Justice mamakweta vamiri vemaparamendi nemapoka anopikisa ngavagare pasi votaura zvinoda kuti zviitwe harisi basa rehurumende kuti vange vachidaidza vanhu kuti hatitaure nezvekugiraundi vanhu vakakanganisirwa varipo pane magwaro akanyorwa hatide kuti zviite sekuti mutungamiri wenyika nemutungamiri wezano ari kukampeina kana kubata vanhu kumeso vanhu vekumatebelere ndokumilenzi vaneta nekunyeberwa saka nyaya iyi inogadziriswa asi haigadziriswe nehurumende hurumende iyo ngaiteerere ngaingonyarara chete vanhu votaura vanhu vakatadzirwa vacho ndo maonero angu nevawande
tanzwa zvamataura vangwenya asi mubvunzo unobudapo ndewekuti zvino totangira papi nyaya iyi yave nenguva isati yagadziriswa saka zimbabwe yotangira papi ngogadzirisa nyaya iyi
sezvo ndareva kuti pane magwaro akawanda akanyorwa nemakomishina akaitwa asi pokutangira hapanetsi vanhu vakapara mhosva vacho havasati vabvuma kuti vakapara mhosva saka kana munhu akapara mhosva asati abvuma zvinonetsa kuti munge muchitanga asi sokuona kwangu deno inini hurumende kana kuti vamunangagwa nezanu pfu vanga varivo vatanga vabvuma kuti pakukura hundi takakanganisa tiregerereiwo kana vadaro ivo vanhu vanenge vakagumbuka vacho ava ndo vachagara pasi vana mastructures avo nemasystem avo ariko vogara pasi vowirirana kuti kwozoitwa sei kuti zvigadziswe nokutoziva tiko zvino kune vana vakawanda pasina zvitupa vasina mabirth certificate shirikadzi dzakawanda zvakadaro zvakaita zvakanyanya kuita zvakawanda saka kana mhosva yabvumiwa varidzi venyaya ivo vanhu vari kugwadziwa ndo vogara pasi votaurana kuti zvoitwa sei kuti hana dzedu dzigadzikane kana pachiripwa poripwa kana pachitaurwa potaurwa saka ndo maonero angu ngavatange vabvuma mhosva vamunangagwa kana mabvuma vanhu vekumatebele nekumidlands vogara pasi nemastructures avo vowirirana kuti zvoitwa sei kuti mhosva iyi igadziriswe
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vanoti vamunangagwa vari kuedza kugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa kare naizvozvo vanofanirwa kupiwa rutsigiro rwekuti nhaurirano dziitwe uye kuti mhosva dzakaparwa dzibhadharwe vacharumbira vanoti hurumende inofanira kutungamira munyaya iyi sezvinoitwa kunyika dzose dzinenge dzatarisana nedambudziko pakati pehurumende nevanhu vayo
mashoko ataugwa napurezidendi wekuti panyaya yegukura hundi kuti vese vakaafektwa ngavauye forward tichitaura haasi mashoko okungotaura mukuru wezanu pf negavhenmendi yedu comrade idi murangagwa vakapinda vakaisa commission yekukura hunti yekumatebeleland inova iyo commission yakapinda ma churches ma community leaders and the all parties that were involved or that are involved or that are advocating vanoita advocate for those that were affected my relatives and stuff like that
commission iyi yakaumbirwei vacharumbira commission iyi ndiyei
commission yanga iri kuti vavandure chirongwa che vanhu vakaaffecta pakukura hundi kuchaita ma sokwa kwangu kwakanzo kuchaita ma compensations achaitwa kuvanhu vema families akaaffecta pakukura hundi saka president edu havana kunzvenga nyaya yekukura hundi likewise unlikewise former president Robert Gabriel Mugabe havana kunyanya havana kudila nyaya yekukura hundi for so many years saka president vedu iidi Mnangagwa toda kuva uchirira maboko nokuti munhu unotaura zvaanoita pachirungu anoti walk the talk havasi kurega kutaura nyaya yekukura hundi vari kuramba vachidi vachiitaura vaide vakainzvenga asi havasi kuinzvenga
saka munoti nenyaya iyi kuruzhinji rwevanhu muzimbabwe
ndinoti vana vezimbabwe especially vokumatebeleland vakaaffectika nekukura hundi kana kuti vane hama dzakaaffectika nekukura hundi ngavave part and parcel of this commission yakaiswa kumatebeleland tigadzirise nyaya yekukura hundi nokuti inyaya icharamba ichitinetsa into our future saka isati tisoda kuti nyika yedu ibatwe progress yayo nenyaya yekukura hundi of which kuna na Rwanda tiri kuona Rwanda iri very successful nokuti vakagadzirisa nyaya yekukura hundi havana kutiza zvakaitika munyika yavo vakazvigadzirisa saka isu president vedu vari kuti yai tigare pasi tigadzirise nyaya yekukura hundi tese tinoisa muono pamwe chete toona kuti ndezvipi zvatingaita sevana vezimbabwe togadzirisa zvinhu zvakaitika in the past saka president havasi kungotaura vari kutotaura zvinhu zvavari kudi kuti vagadzirise ndozizivai nekuti vachagadzirisa zvinhu izvi patenya yavo as a president
asi vacharumbira vamwe vanoti hurumende ndiyo iri kupomerwa mhosva iyi naizvozvo haingavi iyo mutongi wenyaya yacho
hurumende haisi kuita mutongi gava panyaya yekukura hundi hurumende iri kufacilitata matalks
avo vange vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 rimwe sangano remubatanidzo wawe masangano anomirira vashandi verumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbonzi Apex Council rinoti harina kuisa pamene vashandi verumende vanove nhengo dzaro vasiri kukwanisa kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa izvi zvinotevera mashoko ari kubuda kubva kune mamwe masangano evashandi vehurumende ekuti danho rekuti vashandi vehurumende vangoshanda mazuva maviri chete pasvondo muvhuro nechipiri kutanga svondo rino rinoisa vashandi pamene sezvo vachizokwanisa kushungurudzwa zvikuru nezvematongero enyika asi munyori mukuru musangano iri vadavid dzatsunga vanoti haisi pfungwa yesangano ravo yekuti vashandi vangoenda kumabasa kwemazuva maviri chete asi kuti zvakatobva kuvashandi vakati havachakwanisa kuenda kumabasa nekuomerwa studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mune imwe hurukuro yavakaita nestudio 7 nguva pfupi yapfuura vamazvima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi nevashandi vayo kuitira kuti vabude nechisungo chinoita kuti zvinhu zvifambe mberi zvakanaka ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandamiri westudio 7 navadzatsunga
isu takaburita uza hurumende kuti nenyaya yekushayiwa nekutambura nenhamo vashandi vari kungokwanisa kuenda kubasa mazuva maviri pasvondo tinotarisira kuti ndo zviri kuitika tisatedu tanyanya kuwana mapika wokuti zvakanyanya kusimbisisa zvakadii nokuti kuenda nokusaenda kwavashandi kubasa
Zatunga wari kuti danho iro ramakatora kusungirira vashandi kana kuti kuisa vashandi pamhene nekuti vanogona kunge ivo variyo vanozo victimizwa. Imi munozovatsigira nekuvamirira nenzira dzipi?
Zvinonetsa vanhu vanongotaura zvavanotaura nekutoropodza. Isu hatisi isu sevatungamiriri vakataura izvozvo. Vashandi ndo vakatituma kunotaurira hurumende izvozvo. Saka hakusi kunanika vashandi kana ivo vashandi vazvitaurira voga. Paneita dambudziko rokuti isu sevatungamiriri vevashandi kune vamwe vanhu vanokanganwa kuti isu tinongovapembe kana tisina kuridzwa hatitauri. Nyaya iripo ndeyekuti vashandi ndo vakatituma kuzvitirira kuti vanoziva nzira dzavanoita nadzo dzokuti vadi vasanyanya kuzosvika mumataisireva. Uye isu tagara tinenge tichingozivawo kuti kana pane vashandi vauya kwatiri tachichema kuti zvinhu zvandiitira kuno, isu tino nzira dzokuvabatsira dzatagara tichingoziva dzokuti tinongora kuenda kumatare dzimhosva nezvimwe zvakadaro.
Imi mune matanho amuri kutorawo here ekuedza kuti munge muchikwezva hurumende patafura kuti mugadzirise dambudziko iri? Nokuti tinoona kuti kusaenda kubasa kwevashandi hurumende kunokanganisa mapoka akawanda.
Takanyorera hurumende tichivaudza kuti panodiwa musangano wechitatu nokuti takaita musangano muviri kubvai patakatanga chinhano chino chenhaurirano. Tikati chikasirai kuuya tipedze nyaya iyi vanhu vaende kumabasa, vanhu vanoda kuti vasevhewe nevashandi vawane zvavanowana. Vanhu vasaenda kumahofisi vachiwana kusina vanhu, kana kuti kune vanhu vakatsamwa, kana kuti kune vanhu vanenge vasingaiti basa nemazvo, kana kuti kuzvikoro vana vachingoti vauya mamunhasi ticha hapo mwaripo. Saka hazvisi zvinhu zvatinotombokurudzira. Saka takanyorera hurumende kuti aiwa daivaro maita zvekukasira mugadzirise kungoti vashandi vakwanise kuenda kubasa.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri wemutasa Central National Assembly vaTrevor Saruwaka vanoti ichokwadi kuti pane vana vaviri vakapondwa mudunhu ravo. Vana ava vanonzi vaidzidza pambadza primary school mumusha wesadziwa kumutasa Central kuManicaland. Vana ava vanonzi vakapondwa vakakandwa muchimbuzi inova nyaya inonzi yakachamadza nekushungurudza vagari vemunzvimbo iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vatotanga kuferefeta nyaya iyi. Ngatinzwei zvizhinji kubva muhurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaSaruwaka.
Mudunhu reMutasa District muMutasa Central Constituency kuward 12 sadziwa pachikoro chinonzi Mbaza Central Band Mbaza. Paitika zvinosuwisa zvinorwadza. Apo paonekwa mwana wairi aonekwa wakachekwa pahuro. Mushure maongo wakashekwa nezuro magrade 1. Vana vanobva pamusha umwe chete.
Munganyatsoziva kuti vana ava ukama hwavo hwanga hwakamira sei chaizvo vaSaruwaka?
Macousin, brother ne sister. Saka mapurisa daidzwa akazokwanisa kusvika pavanhu vanga vaungana vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari Mbaza kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vana?
Vazovawana vakatourayiwa vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zii za muruda kuti zviitwe ne chimbi chimbi pa nyai nema purisa.
Chikumbiro changu za mtunga mirewe wenzimbo. Tiche kutidae mapurisa asuka pasi pasi. Pili nyai. Tibate wanu wakaa ita zinu isi. Sheregeze kuita senyaya na makore. Yekwa murewa huku. Kuteye. Kuzunguita nguwa refu. Wanu wakapara mosa. Pasi na chanyato kubuda chiriku. Kutsa kuna wakapari kwa mosa hecho. Saka notarizara mapurisa cha manya manya cha isu. Kutiwa bate. Awa wanu wakaita. Sendo zoka nyanja kushata kudai. Do mashurata wana kwa mtasa kuno.
Mumiririwe mutasa central mudare reparamende. Va Trevor Saruaka vanova nengo ye MDC Alliance vange vari parunare kwa mtasa kwekare na Blessing Zulu we Studio 7. Chombo tarisa zirimu mapepa nau anasi. Urumende yava Joe Biden yatemera zvirango zvakawanda paRussia pamwe chete nekudzinga vamwe vamiriri veRussia muAmerica ichiti Russia yakapindira musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mugore ra 2020. Kuroneka rinoti kubva musi wechipiri hurumende iri kuronga maverengero achaitwa vanhu munyika kana kuti census. Financial Gazette rinoti hurumende inofanirwa kudzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari kuti zvibatsire mukusimudzira zvehupfumi munyika. Mu Financial Gazette mekare kambani ye Zimbabwe Iron and Steel Company ZISCO iri kutsvaga vemabhizinisi vatsva vangapinza mari mukambani iyi kuti itangize kuita basa rayo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti mauto eAmerica achabuda muAfghanistan musi wa 11 gunyana kana kuti September gore rino. America yakaendesa mauto ayo kuAfghanistan makumi maviri emakore apfuura zvichitevera kurwiswa kwakaitwa America nevanopfurikidza mwero musi wa 1 gunyana kana kuti 11 September mugore ra 2001. Va Biden vanoti America haingarambi ichiwedzera mauto muAfghanistan ichitsvaga mukana wekuti mauto ayo abude munyika iyi. Va Biden vati yasvika nguva yekuti America ichibuda muhondo yakareba kupfuura dzimwe dzese dzayakarwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti kubuda kweAmerica kubva muAfghanistan hazvirevi kuti America yakundwa asi kuti zvinangwa zvayo zvazadzikiswa. Muzvinafundo Masocha vanotiudza zvizhinji.
America yanachihondo iyi kubva mugore ra 2001 saka tingatora makore makumi maviri vari masoja eAmerica ari muAfghanistan. Saka ndipo zvasvika isu pari zvino kuti masoja aya vaona kuti vasunga chisungu kuti ngaachibuda hondo iyaya yekurebesa. Zvekare zvavakava vaendira imomo vanenge vakazviachivha.
Chikonzero chiri kupiwa navaBiden chokubuda muAfghanistan ndechipi?
Chavari kubudisa chikonzero paruzhinji rwavanhu ndechokuti hondo iyi yaendesa zvekare yava kutitorera mari yakawanda. Asi samazviri ibisu vanoona nezvamabhizinesi ari apasi rose mainternational business aya tinoona kuti chokwadi chaicho chaicho chimwe chisingagondiwo kubudiswa nemutungamiriri wenyika ndechokuti aiwa vavonawo kuti kwaakatikana zvino kuti hausi kuzobuda vasingasi vanhu vavo vakaita samaambasada namaabereki nemomo nemumwewo security zvimwe zvavasingatauri nemabhizinesi eamerica aripona zvekare chikonzero chikuru chai chavanogona kusataurira vanhu ndechekuti a kuva nemasoja ari muafghanistan hakuchanyanyi kuvapa mari sezvasokuwana mari kwavaita kuchina masoja akawanda nokuti hakusina hondo ichanyanyi kurwiwa
asi tingati amerika yavona kuti haingakundi mhondo iyi here
ndomaonero acho amerika haina kumbogara yaruza hondo zvekare amerika vatorendera kuti ndikuudzei kuti amerika haizombofa yakaruza hondo mukaona vakutotitabuda izvozvo izvi vatohwina kuhwina kwatinokwanisa kusaona isu vanhu vo zvedu namesu yedu zvavakaindira imomo vazvikwanisa imomo vari kutosiyawo mabhizinesi avo imomo achiita mari vari kutosiya maambasada avo maembasi avo imomo achiita mari saka aiwa handiutera kuti taakubuda asi kuti basa ndasiya ndapedza taakubuda ndiyo america yatinozivai ndiyo america inofanira kunge ichizika mwana vateereri kuti america haizombofa yakaruza hondo america ino utongi hwakachenjera hwatingati horisi matest huya ukaona vomunga basa vasiya vapedza
madzisahwina eamerica anofara nekubuda kweamerica muafghanistan here
vanozvifarira izvozvo nokuti america mukaona itora danho iruru yataura namadzisahwira ayo vagarisana pasi namadzisahwira ayo nokuti madzisahwira eamerica ane zvirongwa zvavowo munyika dzakaita seanaafghanistan ivo mabhizinesi avo varimowo imomo zvekare masoja avo anenge arimowo imomo norwesere saka rinenge zvitova zvano reshamwari basahwira
so kuona kwenyu profesa masocha zvinhu zvichasara zvigere zvakanaka here kana tikatarisa ukasha hune mamwe mapato akaita setaliban munofungei nazvo
ndinoona sokuti zvinhu zvichasara zvakagatsikana chaizvo nokuti america namasahwira ayo vaitova munhaurirano nana taliban iwawo chido chetaliban ndechokuti mauto okwedzimwe nyika ngaabude saka vakabvumirana izvo kuti ngaabude asi america hazvireve kuti kubuda kwayo kana nanasahwira wayo hazvireve kuti haite china zvirimo zvinosikiwa maindresti eamerica akaita seembasi zvokutaura kwanda kukwaita america haisi kubuda zvachose aiwa iri kusiya mizinda yayo yakaita seembasi imomomo ndoinomirira hurumende yemusecurity embassy zvekare mauto eamerica asati afunga zvokubuda vakatenda mauto ehurumende yeafghanistan iri kweiyoyo kuti bongozozo ringangozosara richiitika risaitika saka vanenge vachitoona kuti hapana bongozozo ringasara richiitika zvokutaura kwandaitaini vanenge vachitoona kuti basa tasiya tapedza apa kana paitika zvimwe zvinozoita bongozozo vanodzoka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7
ndo rwendo rwevatendi
zvikuru kanobva kuvabhui Women's United Methodist Church kanonzi rwendo rwevatendi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura nemusi wesvondo pamusoro penyaya yekukura hundi mapurisa oferefeta kupundwa kwevana vaviri kumanikaland sangano rezimbabwe confederation of public sector trade unions rinoti arina kuisa vashandi pamene nashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.